Ini ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misure na uzeduza nasi. Kusaruzwa kwimea weguta rebula wayo pamene mtevezeri wake kwa nge kwa katarisirwa kuitwa nasi kombo miskwa. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vodzoka kumusha mushure mekupinda musangano we Forum on China Africa Cooperation ku China kwa kare panguva iyo nyika dzakawanda dzemu Africa dziri kutarisira rubatsiro kubva ku China. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira kuti vashandirwi vawedzerwe mari dzemihoro yevashandi vavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana panguva iyo zvinhu zvakawanda zviri kukwira mitengo munyika zvimwe zvichitosaikwa zvachose. Vashandi vemumigodhi votarisana nenguva yakaoma zvichitevera kugumurwa kwavari kuita pamabasa. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende inofanirwa kuva negwara rinogona kushandiswa neveruzhinji mukusungisa mapurisa nemasoja anenge achikora kodzero dzavo. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisirwa nevechidiki muhurumende yavamunangagwa zvichitevera kukunda kwakaita ZANU-PF musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.